Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ya naudzedu dzanasi muvhuro ndira 29 2018. IMF yotarisirwa kuenda kuZimbabwe muna kurume pasi pechirongwa cheArticle 4 chekuona kuti zvii zvingaitwe kugadzirisa upfumi hwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuEthiopia kumusangano weAfrican Union Summit votarisirwa kudzoka kumusha nhasi panopera musangano uyu. Mubato reMDC munoita kunetsana kukuru nenyaya yekuti ringabatana sei nemamwe mapato mubatanidzwa unonzi MDC Alliance. Banga reStewart Bank roparura muchina uchabatsira vemabhizimisi madiki unonzi Kwenga. Munyaya dzemitambo chikwata cheFC Platinum chosimudzira gadziriro yemakundano eCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura pamusoro pekunetsana kuri mubato reMDC nenyaya yemubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080, 15580 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.